Ma warriors achange asina captain wavo Oten Mushure uyo akakuvara pamwechete na talent chawapiwa uyo aenda ku South Africa kunobatana nechikwata chake chitsva chebaroka mumutambo wavo weAfrica Nations Championship ne Namibia. Zimbabwe inofarira kukunda mumutambo uyu kuti ienderere mberi nemakwikwi aya. Pamusoro pezvo, Gerald Chakwara uyo aibhebha moto kumakundano ekosa pakatso cup haasi kutamba zvekare sezvo asati asimba kubva mukurwara kwake uko kwakatanga apo chikwata chemawarriors ichi chaive muvinduk mumutambo wavo wesvondo rapera. Asi maneja wamawarriors vawellington Mpandare vanoti mushure mekunge vatarisa zvikwata zvese zviri mupremier soccer league vaveza vatambi vakaita saonest moyo wehighlanders, Denver Mukamba wedynamos, Devon Chapa weCapes United naLeroy Mavhunga weyadha. Avo vamupandare vanoti vari kutsiva vatambi vabuda muchikwata ichi. Vamupandare vanoti vane chivimbo chekuti vatambi ava vachatamba zvinodadisa pamutambo nemaBrave Warriors.
Tinovimba kuti ava komana vatateedza vachamirira nyika sezvo varivo vaonekwa kuti vari kutambawo zviri nani. Pane vamwe vari kutambawo vanogona kunge vakaenzana navo, but tatarisa kuti ava vachamirira nyika vanofanira kuziva kuti kusarudzwa kwavo kunoreva zvakakosha chaizvo panyika, saka tiri kutarisa kuti vachatiitira zvakanaka panyika.
Pari zvino Namibia iri kutungamira 1-0 mushure mekukunda kwavakaita svondo rapera. Asi mumwe muteveri wemawarriors vaWilliam Mahoko vanoti National Sports Stadium maBrave Warriors haapone.
Izvi tiri pamusha pedu ende paNational Sports Stadium sofa hapasati pambo tine clean sheet, hatichidyiwa paNational Sports Stadium, kati kutarisira kuti tii tinohwina.
Pamusoro pevatambi vatsva ava, maWarriors ane vamwe vatambi zvekare vakaita saAbbas Amidu weCapes United, Emmanuel Mandiranga weDynamos pamwe naPrince Dube weHighlanders, avo vane mbiri yekukanda zvibodzwa mumambure. Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaIsaac Maheya vanoti vachitarisa mamiriro akaita maWarriors, Zimbabwe yakatokunda Namibia kare.
Kuhwina takatokutarisira ende tichatokutora kuhwina ikoko.
maWarriors anofanira kukunda nezvibodzwa zviviri kana kudarika zvisina mudzorero kuti vakwanise kuenderera mberi nemakundano aya. Vakakunda sezviri kutarisirwa, maWarriors anosangana nechikwata chichakunda pane mumwe mutambo uyo uriko pakati peLesotho neComoros. Comoros iri kutungamira 2-0 kubva mumutambo wavo wekutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.